kuchingamidzai mufaro ndini Evan Zininga, Studio 7, Washington DC. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi mufuro zvita 11, 2017. Masangano akamirira okurudzira mapato anopikisa kuti abatane okupinda musarudzo aine mutungamiri mumwe chete achapikidzana navaEmerson Mnangagwa vezanupia. Bato rePeople's Democratic Party roshushikana nemaitiro emauto ayo anonzi ari kutyora kodzero dzevanhu. Nhengo dzeMDC Alliance dziri kushanya kuAmerica kumo dziri kupangana mazano nevakuru vakuru munyaya dzematongerwo enyika pamwe nemasangano avana chipanga mazano. Bazi rezveutano rinoti riri kushushikana neuwandu hwevana vanofa mushure mekuberekwa nguva yavo yekuzvarwa isati yakwana. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mashandiro ari kuita makurukota takatarisa zvavanofanirwa kunge vaita mumazuva zana kubva musi wavatoreswa mhiko. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6 AM uye 2 PM mazuva ose. Musakanganwewo kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palinki iyi facebook.com/voa.shona.